tasiona ona tazoona vanhu vakuru mhanidzana vachikandwa chiedza chisiya chimwe chisinopachidza chinoita kuti vanhu vakirimuke but zvinoitika ipapo ndezvekuti nzvimbo yacho yanga yachizokandwa manje yanga yava mudhuzedhuze yanga yava munzvimbo inogara vanhu veruzhinji nekuti vanhu vanga vabva kugiraundi nechekugiraundi asi vanga vari nechetainotangira rokesheni saka vazokandwa murokesheni iri pedyo nepai nepanzvimbo yestadium iyoyo
saka pane vakuwara here muchiitiko ichi kana kukanganiswa neutsu
ini ndatozosangana nemang'ana wechikoro anga achibvawo kuchikoro ane makore anokwana kuita 12 aratidza kuti akanganisika zvikuru nechiutsu ichocho anga achiratidza kuchema zvikuru ndatozomusimudza tichimubvunza kuti mama vake vaite semunhu anga achikura isusuve vanhu vekodzero dzevanhu asi iwanike chirega vana vachiratidzika kana varwadzira kuderedza zondomisa vana mai vake ndikavakumbirisa mai vache kuti vamanyine mwana kuchipatara panguva iyoya zvaitika anonzi pane mukomana waisina kuzoona hanzi azotorwa nemapurisa anga achida kutiraya kudini kubatsira mwana uyoyo saka handisi kuziva kuti atorwa nemapurisa achidya kuitika ipapo asi pane vanhu vari kuratidza kuchema chema zvikuru
imi muri murwiri wekodzero dzevanhu munoti nematanho atorwa nemapurisa aya maona pachishandiswa chisimba here kana kuti zvinokodzera zvaitika pakuparadza vanhu vanga vaungana
tava kunetsa kuti tinyatse kuti zvakamira sei chekutotanga chacho chandinetsa nekundishungurudzavo ndechekuti kana paine state event iri kuitika pa50 kilometers kane event imwe inofanira kuitika ndinofunga iyi event iri kurehwa sekuona pandaona pagwaro rashandirwa nemapurisa inova iri rupangwana kuona kwangu i50 kilometers from chirodzi central munova manga muchida kuitirwa event nemusangano wecc and nguva yacho inguva yekuti makambeni atsvanga tinoti isusu vanhu vekodzero dzevanhu tinoti vanhu vanofanira kuwanikwa vakasununguka kukando imwa